Pamushapa wa Mugabe uyo uri pedyo nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vava Mugabe. Vanozviti tete vava Mugabe ambuya Josephine Jaricha vanoti vabaiwa panyamanete nerufu rwava Mugabe.
Kundingazwe seko ndabaiwa ndatove munhu atobaiwa moyo ndaurayiwa handichisiri munhu ndatove chimwe chinhu chemanga manga ndaichengetwa nababa vazvinodadisa nehunhu hwavo chikuriro chaamugabe havana kana chihure kana chii asi rudo kumunhu wanga asina mhosva kundiwe kwamadyira panze kwaamai kana kuti ndiwe kwangu kwagushungu kwete vaive baba vevanhu vane rudo vakafunda vakapedza chikoro vakaenda muhondo vakadzoka chokwadi chaizvo pavakazidana tangwena kau vaitobva mumba mangu kumabhuku vachienda tatangwena netsoka.
Ambuya Jaricha vanoti mhure kwaMugabe haina kufara nemabvisirwa akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa.
Nanhu chakachihurumende chekai chakaitenyu chachakanyiki chaisi chupitenyu chanibhomusha munakadai munangagwa akadai ndomurapura ndoda kuenda kuda kujeri chaiko imbomuswe musatombofa zvinindinva mukatonditura papa anenge ari mukatonyara ndimi inayo prepared kuenda kuchitokisi kana kupi handimude munangagwa ne mwana uya asina mbofa yatove pfungwa dzaakuti iye ari kurwarawo kupfungwa dzokuitwa ganyavhu munhu akavamba politics vaiziva politics vaiziva kwaigara nangomo kwese kwavaiveko here munangagwa wacho.
Mumwe mushandi wava Mugabe kwemakore makumi matatu vaRabson Chikati vanoti vari kurwadziwa zvikuru vachiti vanga vasingafungire kuti vaMugabe vangafe pari zvino sezvo vagara vachienda kunorapwa asi vachidzoka vapora.
Toshokeka kuti tirikufunga kuti uri kurapwa kuti uguya wapora. Ndabatikana zvikuru, handina kuita zvakanaka. Ndakufa paita mukuru wedu, kuru mumusha, kuru pabasa, nekuti izvezvi basa rangu ndo basa rangu randichitetea pano zvendira ipapo iwava matengo munoona kubva kunomafira mvura.
Mumwe mugaro wemuchinhoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato rezanu PF vaGeorge Nyandoro avo vakashanda navaMugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navaMugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika.
Rasikirwa zvikuru nerufu rwafo mapuresidendi wedu asi igamba guru renyika nekuti within the mativi ese nyika chamembe mabvazuva kumaodzanyemba muAfrica hapana vasingazive vaMugabe. VaMugabe vakabetsera zvikuru pahondo yedu yekuti tisunde mabhundu kuti abude munhu. Naizvozvo isu semhuri tinochema.
Vanyondoro vanoti kunyange hazvo vaMugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake.
Hongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana. Zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika. Achikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka. Naizvozvo tinoapa ruremekodzo rukuru kunoku tiri kutochemawo nemhuri iyoyo ende tinotendawo Mwari nemakore avatichengetera munhu mukuru akadaro kuti asvike ipapo.
Mumwe wechidiki vaAndrew Mwaera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavaMugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vaMugabe sezvo ranga riri gamba reAfrica yose.
Tarasikirwa zvisingaiti negamba iyi mundarawo yevatirwadza aenda tisina kuzvitarisira but chiri kuti surprise ndechekuti hasati zvaanaunswa here because mafuregi tichiri kumaona ari mudenga aya tisizoti kwakuvenga here kana kuti kudii vanofanira kumurespecta mundarawo because he is an icon national icon he should be respected and we are appealing to Mr. Munangagwa vatipo horidhe nemagetsi tinochema takazorora paZimbabwe.
VaMunangagwa vakaudza vatore venhau kuti vaMugabe vapiwa remekedzo regamba renyika. Muzukuru wavaMugabe vaLeo Mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi. VaMugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Vamugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. na Belamai Chatunga. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndini Arthur Chigoriwa.